Zuvake international kuka Women's Day isuwa kakati koshera nekuti isuwa kupa mcherechedzo kune basa rinoitwa namadzimai ekumaruwa zvikuru sei mune nyaya dzezvekuita nezvekurima uye nedzinyaya dzekuwanikwa kwechikafu nezvimwe zvakadaro. Madzimai ekumaruwa madzimai akatikoshera mune nzira dzakasiyana. Saka isusu takamika Women and Law in Southern Africa tiri kusangana tiri kwamutoko kuna kuda vayenzi tichisangana nemamwe mapoka akasiyana siyana neboka reMinistry of Women Affairs tichirangarira madzimai ekumaruwa mune nyaya dzezvekurima dzeagricultural sector.
Muchange muri kuita zvirongwa zvipi uyezve madzimai vese vanoda kunge varapa vanowanikwa vachienda kupi?
Madzimai ese anokurudzirwa kuti vange vachisangana kuwadhi yekuchida vayenzi kuki kwamutoko. Isusu neMinistry of Women Affairs tinenge tichigoverana kuzivo nemadzimai ekumaruwa ari kunzvimbo ikoko mune nyaya dzezveminda uye kuti vakwanise kusanganawo nemapoka ehurumende akaita seLand Commission, akaita seGender Commission vachipakurirana kuzive rwezvemutemo mune nyaya dzezveminda. Zvakare seWomen in Law in Southern Africa tichange tichipawo yatinoti legal services kune madzimai ekumaruwa avo vanenge vachida kubatsirwa kwemagweta tinenge tiriko tichibatsirana navo pachena.
Izvi zviri kuitika rini?
Mutambo uyu watanga nhasi asi mapoka akasiyana siyana ari kuramba achirangarira zuva iri mumazuva akasiyana siyana zvichitanga muzuva ranhasi rinova ndiro zuva chaivo rakatarwa pakalenda yeUnited Nations.
Saka pari zvino mutori nevamwe venyu vari ikoko kwamutoko kwamataura?
Zvino Women and Law in Southern Africa yatotangawo kwamutoko ikoko asi ndiri kuva neruzivo rwekuti Ministry of Women Affairs ichaita official launch yenyika pamuzarabani mumwedzi wakati uno waOctober zuva racha vasati varichara.
Mombotipawo semaonero enyu zvii zvingaitwa nemumwe wakatirira ake pari zvino kuedza kuti vacherechedze zuva irori remadzimai ekumamisha?
Vanhu vanenge vachida kubatsiranawo nemadzimai emaruva ngatiedze kuchengetedza kodziko dzavo kubuda nezvenyaya dzeminda. Madzimai aya ndiwo anoita 70% yatingati yefood production kuvima kuti tiwane chikafu nekudya. Asi dambudziko ravanonyanya kusangana naro nderekubvutirwa minda kunyanya apo pavanofirwa nevarume kana kuti apo pavanosvika mudambudziko rekunge varambana. Saka tinokurudzira kuti ngatichengetedze mutemo wedu zvikuru sei constitution yedu inotarisira kuti madzimai ngaasashungurudzwa kunyanya pane nyaya yakasangana neiyoyo yeminda. Tinotarisirawo zvakare kuti ngatichengetedze kodziko dzemadzimai kuchengetedza runyararo kunyanya pane nyaya dzegender based violence. Ngatisaitei mhirishonga kune madzimai ari kumaruwa. Ngatiedze zvakare kuchengetedza kodziko dzevana vasikana kunyanya vari kumaruwa nokuti ndivo vanonyanyosangana nedambudziko rekurodzwa vachiri vana vadiki yatinoti child marriages. Saka kuchengetedza kodziko dzavo nekuonawo kuti vawana mikana yakaenzana kuvadzimai nevarume vanogara kumaruwa chinhu chinenge chakakosha. Kugoveranawo navo ruzivo rwakanangana nenyaya dzeclimate change kuchinja kukuita mamiriro ekunze kuita kuti vakwaniso kurima zvinoenderana nemwaka nemanayiro ari kuita mvura nekushanduka kukuita makore ndo zvimwewo zvatinokurudzira kuti ngazviitike. Kuwanawo mikana pane nyaya dzemari seyatinoti iyo rural financing ndo zvimwe zvinenge zvakakoshera kuitawo kuti vawanewo pundutso pane nyaya dzavo dzavanenge vachiita dzekurima nemamwe maprojekti avanenge vachiita.